zvinoratidza izvi kuti sevanhu vanopikisana nehurumende yavamunangadza tichiri kurarama tiri muutapwa nemuutsvairiri hweavo vanotonga vezanupiwa.
Ko, sei muchidaro?
Matare aya ari kunzwa nyaya iri pachena kuti hakuna mhosva yakaparwa vana vatimba. Ukatarisa mwedzi yose yavatogara vari muchitorongo, zvafanana nenguva yakangoreba kufanana nenguva iyo inotarirwa vanhu kuti ndivange vachigara muchigarira pamhosva dzavanonzi vakapara. Saka zvinongoratidza kuti kubatsirirwa, ende ndo hunhu hwezanupiwa hwekuti vakaona vatungamiri vanopikisa vanenge vachiratidza kuti vakazvipira uyezve vane chido nenyaya yeshanduko yemuZimbabwe, chavanofarira kuti vaite kuvhundutsira vanhu vakadero vachishandisa nzira dzakafanira kuzarira muzvitorongo. Iye zvino tinoona vachibayazve vapinzwa muchizarira vachishandisazve nzira dzimwe nguva dzakafanana nekuvhundutsira rufu, dzakafanana nekuuraya, zvatinoti intimidation pachirungu.
Asi kana tichitaurawo negurukota rezvemitemo, vaziyambi ziyambi vanotivo hurumende kana mapato haapindire mune zvinenge zvichiitika kumatare, munhu anotongwa nemhosva dzaanenge achipomerwa.
Tinoyu zuronzuro takahwava mutsvangwa chaivo pakapera sadha vachitaura nevatati venhau kuti sezvo sadhati yapera taakuchiudza vematare, toudza mapurisa kuti ngavachisiyana nevakasunga, vachiti ivo vachimutsvangwa. Izvi zvaitirwa kuti vamise misikanzwa yavaifunga kuti isaitwa panguva yesadhati. Saka ukahwa mashoko akadaro achibuda, zvimwe zvose zvatinenge tohwa kunenge kwaakuedza kuvanda nekusere kwechigumwe. Vaziyambi vangataura zvavanenge vachitaura, isi ndiyatiri tisasvirungu, propaganda.